Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Chikumi 3, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato achabatana kuumba hurumende mubatanidzwa neANC ndeapi. Vaimbo vemutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizvai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuSouth Korea kwavari kupinda musangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana, nhasi vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk-yeol vakakurukura ukama hweZimbabwe neSouth Korea uye nzira dzekusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vachanyorerana zvibvumirano zvakasiyana-siyana neSouth Korea. Mutungamiri wenyika vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutule Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nemumiriri weZimbabwe kuSouth Korea vaStuart Nyakotyo. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekudyidzana nenyika yeNorth Korea kunyanya kudarika South Korea kubva kumazuva ehondo yerusununguko pamwe nekuumbwa kwechikwata chemauto che5th Brigade, icho chinopomerwa mhosva yekunzi chakatungamira mukushungurudzwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. South Korea imwe yenyika dzinonzi dzakabudirira mudunhu reAsia. Musangano weKorea Africa uri kuitwa kwemazuva maviri uye nyika makumi mana nesere dzemuAfrica dziri kupinda musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ukama hweSouth Korea neZimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashuro, kana uchitonyatsotanga unototanga ipapapa. Ukama wanga wakasimba kubva kunyange munguva yehondo ukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Kune nhoroondo inoti Zimbabwe apo, North Korea apo, South Korea apo nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo, pakamira sei?
Ndokuda chatingangodzidza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yeZimbabwe inenge iri kungotsvaga-tsvagawo. Haina paimire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana, nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvekutengesera. Haiiswi kudivirana China rana Russia, inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America. Inoiswa kudivirana China nana Russia iNorth Korea. Apa pavazoenda kuSouth Korea apa, kunenge kwakungoratidza kuti chamukai nyama chero kwazvaitira ikoko ndo kwatinoenda.
Saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo neNorth Korea uku, ichiwadzana neSouth Korea uku, zvichitofamba hazvo zvakanaka here?
Mamiriro akaita zvematongerwo epasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe kurutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi redzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei tine mienzaniso yakawanda South Africa chaiyo chaiyo yakanga yapinda panataisireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine saka zvino kutopinzisa pana munataisire izvozvo ende mamirira akazvakaita izvozvi izvi ndiri kuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwavo neRussia nanachina hutapudzike zvishoma.
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, izvo zvinoratidza kuti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rakakundikana kuwana zvikamu zvemavhoti zvinoita kuti riumbe hurumende riri roga, nyaya hombe yave kutaurwa munyika iyi yave yekuti bato rakaunza rusununguko iri richabatana nebato ripi kana mapato api kuti vange vachiumba hurumende mubatanidzwa. Pamapato ari kutarisirwa kuungabatana neANC, pane bato reDemocratic Alliance kana kuti DA, umkondo wesizwe kana kuti MK, neEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF. Bato reDA rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kuve nemukana mukuru wekupinda muhurumende neANC, asi ragara richishoropodza matongero ehurumende eANC, zvinoreva kuti panenge pave kushandurwa kwemitemo kwakasimba kuitira kuti mapato maviri aya anga achikwanisa kudyidzana. Ukuwo mapato eMK neEFF ayo anenge ane nhengo dzakawanda dzakabuda muANC anoti nevamwe vanogona kunge vachibatana navo, asiwo vamwe vanoti zvinogona kunge zvisingashande nenyaya yekuti vari kuti vemabhizimusi vanogona kubuda munyika iyi sezvo mapato maviri aya achida kuti upfumi hunge huchienda kune vanhu vese. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama avari muSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Mushure mekunge sarudzo dzaannounzwa neve Independent Electoral Commission, hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa, nokuti mushure mekunge maresults abuditswa, ivo vekomission vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu. Saka pakazobuda official announcement, vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Zvisinei, munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana, inyaya dzinobva dzatanga dzine nyaya. Sezvamataura kuti havana kuwana 50+1, yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vanofoma government.
Tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kumapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro. Pane tarisiro here iri kuitwa nevana veSouth Africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa?
Pakuumba hurumende yemubatanidzwa, vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisira kwakasiyana-siyana, nokuti sarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri. Maparties akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza, anokwanisanganisira ivo veDemocratic Alliance, veEconomic Freedom Fighters, veIFP nemamwe madiki. Asi patiri izvezvi, inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzethe governance munenge muchiurirana zvakadii.
Ivo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro, anokwanisawo here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze?
Kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika, asi inenge iri nyaya hombe inonetsa, nekuti mukuungana kwemapato hobo anenge ane chidimbu zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinge zvakawanda zvemapato madiki. Asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nende bato diki, zvinenge zviri zvinoitika mbichana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vaimbuye mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vatura mashoko ekunyaradza mhuri yaSenator Murisi Zwizwai avakashaya nemusi wemugovera vachiti vaZwizwai munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita pahondo yekurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyaradza mhuri yavaZwizwai kumba kwavo muHarare nhasi, vachamisa vati vaZwizwai vakabata basa guru mubato ravo pamwe nehurumende kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, nekudaro vanofanira kuremekedzwa.
Ngatinyaradzei gamba redu, hama dzangu, my appeal kune vamatongerwo enyika, ngatibatei gamba redu, mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu.
Vachamisa vatiwo vakashanda navaZwizwai kubvira pakuumbwa kwebato reMDC muna 99 vakati mufi aida kuti munyika muve neutongo hwechekerere.
VaZwizwai vangava kuSenate ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika, ende kuti vazenge vava kuSenate nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo. Hatitarisi izvo, isitotarisa pakabata munhu zvakadi.
VaZwizwai avo vakamirira MDC muHarare Central kwenguva yakareba ndemumwe wevanhu vakaumba CCC navachamisa. Kunyange hazvo vakakundikana musarudzo dzekumirira bato iri musarudzo dzegore rapfuura, vaZwizwai vakashaya vari senata mushure mekudomwa kuve nhengo yedare iri navasengezo Chavangu, avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mumwe akashanda navaZwizwai, Senata Moses Manyenga Vana, vati paramende nebato ravo reCCC zvarasikirwa zvikuru nekuti vaZwizwai munhu aibatanidza vanhu.
VaZwizwai vaitibatsira kuti tive nechiono chimwe chete semusangano, saka tarwadzirwa zvakanyanya. Tinoti kune vanhu veZimbabwe ngatichemeti netariro.
Vaimbo venhengo yeNational Assembly uye vakashanda navaZwizwai kwenguva yakareba, amai Joyce Jaja, vati vakabatsirwa zvikuru navaZwizwai.
Munhu wekuti dzimwe nguva unoda kudibheta muparliament utati honorable ndoda kumuvha motion yangu yandisikuziva ndoiita sei, ndibatsire. Vaikubatsira kuti umuvhe motion yako zvakanaka, yechibuda zvakanaka.
Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vatsanangura vaZwizwai semunhu ange ave kuziva basa uye aishandika naye.
Zvaiva zvakanaka kuti vanotanga iko zvino samaMP vadzidze kuvanhu vavanoruzivo wokuti basa reparlamende rinofanikiswa sei. Saka tinourombo zvikuru nokurasikirwa neumwe wedu muparamende.
Vatogarepi vati nhengo dzeparamende sezvadzinoita nguva dzese dzichabatsira pakuradzikwa kwemutumbi wavaZwizwai mangwana. Vachitaura vakamirira mhuri, mukoma wavaZwizwai vaMichael Muchengeti Zwizwai vati mufi munhu waibatanidza nekusimudzira mhuri zvekuti mhuri yarasikirwa zvakanyanya.
Tiri tarasikirwa tikwete isitoka even nation necommunity vangachigara.
VaZwizwai vakashaya nemusi wemugovera mangwanani uye vasiya mudzimai nevana vanomwe. VaZwizwai vakaita mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi munguva yehurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Mutumbi wavo ucharadzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare mangwana masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira vashandi muNigeria atanga nhasi kurangwa mabasa kusina nguva yakatarwa, izvo zvavharisa zvikoro, mahofisi ehurumende, kukanganisa mashandiro enhandare dzendege uye kuvharisa gwenya remagetsi enyika iyi. Izvi zvauya mushure mekunge hurukuro nehurumende dzatadza kuburitsa chibvumirano pamuhoro unofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi pasi. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakurukura nevakuru muhurumende yeIsrael pamusoro pechibvumirano chekumisa kurwisana neHamas chichange chichisanganisira kumbomisa hondo nekusunungurwa kwedzimwe nhapwa dzakapambwa neHamas kubva muIsrael pakurwisa kwakaitwa nechikwata ichi musi waGumi Guru 7. Amai Claudia Sheinbaum vanove nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vaimboemeya weMexico City ndovakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muMexico vachive mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi munhoroondo yayo yemakore mazana maviri. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchen Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menach Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kunosununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchen Mental Hospital Dr. Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo, inonzi infanticide. Vana vanogona mai vanogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro, mutemo unonge wakavatora semunhu apara mhosva. Asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva kuda kukuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri ufuchi mutemo unenge usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vasununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu iyo vanoda kutobetserwa vanenge vane maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo, mutemo wozoyawo vatorawo vasunga wakuvafarira. Asi taukanga muwaridzi mungu wavanhu vanga ane matambudziko vanhu avade akadziriswa abetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable kuti kana uchiwasununguka kwasingatorara zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anda kuchengetwa. Ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vaive vazobetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iroro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isingachakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari uchiwana mari every day. Kana wamboita zvekusununguka mwana, mari itombodzokera musure. Kana kuti murume wako ari kukuramba wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend obva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere postnatal depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yelebha inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa, nokuti inorwadza. Uye kana kumba usina kugadzira kana zvakanaka, unogona kungosanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka uchangobva muchipatara paya, wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya, kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi inenge ichingouya yega, yonzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa wangu uri lonely uye unongonzwa kuita kaasha asha.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inogokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira, nekuti vanhu tinoreta zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi, uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapiwa. Vanhu vanofunga, vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetsekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo, asi vanhu vanozopedzisira vachiiya tinoti suffer in silence.
Dr. Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitse.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Handisi wangu kuti Snowball wamaa muchiita interview apo ndewe mubhuku riari Animal Farm here, nokuti kana ari munhu chaya chaya ari kuziva zviri kuitika Zimbabwe, ZEC is ZANU-PF, police is ZANU-PF, army police is ZANU-PF, CIO is ZANU-PF, hapana chimwe, majaji is ZANU-PF. Mama sarudzo iri kuitwa uko kusouth Africa inotorakidza kuti nyika it's a reflection yevanhu kwavanenge vari kutode zvakati. Ndosaka vachiti kumwaona DA yahwina, MK yahwina, EFF yahwina, zvichisiyana siyana zvakadaro. Munomo hakuna izvozvo. ZANU-PF yabiridzire sarudzo yakatadzwa kusvitsa kana 2/3 ndokuti ushandise chipoko chao senge ushabangu na mdenda kuita recall vanhu, kutorera vanhu voti yao. Ruzhinji rwe Zimbabwe, the pushback on dictatorship has begun in South Africa. ANC yatadza kusvika 50% majority. Pasara Mozambique, never give up. Vashungurudzwi tashungurudzwa, Mwari aripo kudenga. Pane zvichaita, vamwe vakagumirwa nenyika vasingafungi kuti yaguma. Inini mumupenyu hwangu anaombofunga kuti chazofarira kuti ANC ibviswe pachigaro, ZANU-PF ibviswe pachigaro, Frelimo ibviswe pachigaro. Techiti takarwira nyika ino, vanhu vatakange tiinavo vavapanduki.
Makadi pano pastudio 7, ava vanhu vamunoti vatongogara ndoona sekuti havatauri chokwadi, vanotogwara mafungiro avo. Musati uyisire vanhu vakavanoye vakaita savanoye vatongogara, hatimbovafariri. Kana zvinhu zvinoitika zviri pachena, zvavari kudzingwa nedzimwe nyika vachizikamwa kuti vane uori, vane kushishidzira vanhu, zeka itodiwi nedzimwe nyika. Kwevatongogara vanotaura nyika zhinji dziri kuvadzinga, dziri kuvaramba, dziri kutaura kuti munodei kuZimbabwe, hakuna dzidziso iriko, zeki yacho yakaora. Ivo vari kutaura chii?
Ramaphosa muno South Africa, chinhu chaasingazivi nechekuti maSouth African akasiyana nemaZimbabweans. MaZimbabweans ari kungombunyikidzwa kodzero dzavo nezvanopf, asi vacharamba vakapeta maoko. Muno hamuna kupeta maoko, vana vemuno muSouth Africa vakabatana kupfuura vana vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika muno muSouth Africa munomu, vanobatana vese voita chinhu chimwe chete vana vemunomu. Isu maZimbabwe hatina kubatana, ndosaka ZANU-PF chazvainoda. Manje Ramaphosa ozvikanganwa izvozvo. Zvineiko zvine zvaakuchimupinza panaita isireva. Naiyo ZANU-PF kusanyara kwakawanda muno mose muAfrica muno, hakuna kana opposition party one. Kana vasingaitiwo zvematurungirwo enyika chake chokwa vanofarira ZANU-PF, kana kuti vanombotaurawo nezveZANU-PF vachitaura mune zvakanaka. ZANU-PF rinongovabatira kutongoonekwa nemunhu wese, sekunge dzinongovamba vha pese padzasvika hadzina chakanaka chadzinosiya. Unihwo hauna kunaka kune vanhu vatinotarisa kuti vanhu vakuru sana munangagwa. Kukura kwose ikokoko munhu aifanira kudai achikurawo njere wokurawo nemuturi, kuti kuti unokura muturi asi njere dzisingakuri, hazvina kunaka izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Thank you.
chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi. Tirikuenderera mberi tichitarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 pamasaisai anoti 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Voice of America tinokupa izvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuyeuchidzai zvakare kuti musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo nhasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva zvichitevera kukundikana kwebato riri kutonga reANC kuwana zvikamu zvinotarisirwa kuti riumbe hurumende riri roga, zvave kuita kuti ringe richibatana nemamwe mapato mukuumba hurumende. Vakawanda vari kubvunzana kuti ndeapi mapato achasarudzwa neANC pakati peDA, MK, EFF nemamwe akawanawo zvigaro musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul kwakare kuSouth Korea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri vanobva munyika 40 nesere dzemuAfrica. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa neIndependent Electoral Commission neZuro, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato api achabatana nebato riri kutonga reANC mukuumba hurumende yemubatanidzwa. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizwai vakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
So kwamanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethe i leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano weSouth Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano weSouth Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa weSouth Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lo awunyeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba kade sebeceba ngapha eSouth Korea asikasho ukuthi kuzahamba kanjani, kodwa ke engcenye kungagcina kusibe ngathi kuba lokusola ukuthi kanti selikuzimali siyangali. Kodwa ke uchake kuye ukuthi iZimbabwe lekhiso ukuthi nxa ilandi izenzo zangalezo ngithemba ukuthi kade kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi hamba kusozibhamayisela ukudlalana. Kodwa ke khona singeza kubalekela, kodwa wakhathi sinethemba ukuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kusho indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kushukumisana kodwa ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hayi bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe ayeswananzeliyo abo-South Korea neNorth Korea lamanye nje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule-Afrika bebuya beZimbabwe eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako, kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayadla nje eZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi ezondiwa phansi ama-minerals. Base bevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano lokunqandla eZimbabwe siyazi ngathi bangabangane, kodwa bona bezofuquluza lokho esilakho lokho siyakwazi ubana kokwenzakalayo. Bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu, thina engxenye siphonga uniyokuyizwa izwa okungatsho lutho ukuthi lathi siphonga uhlaba. Leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalavela khona le kubo-Asia lamanye amazwe avela kubo-Europe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Morisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wangane kana
okokuti waise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT, ele-MDC Alliance lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMasvingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Mafios Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970, ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa
yithi labo chabango lokho vele yikho esayisikukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ecourt ngoba lanxa umuntu oza ecourt ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uchabangu lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo chabangu labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana chabangu usenguye okhokhela amalunga edalele senate lawe parliamente
ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uchabangu kasazi sanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati pho uchabangu kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesisi elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ukuba uchabanga eqabuka kuba khona sathi thina ibe nemene elisebenza ndawoni nabanye ababenemene akho kusilwa ngumnangako nalokho okwenziwayo kulani lezifiso zabantu bezimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngo-Agasti 2023.
Manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
baseceleni lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka-advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti futhi indaba zalutho ikwethusela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu awathi alandela uchabanga kodwa hhayi eqinisweni ehliziyweni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu osezimbabwe uzulu wonke ejikelele usekela u-advocate uNelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yezimbabwe nguye owachiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu Dr. Mokgeni Tshangirane.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesisi elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo elizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuseli lodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liyathi from now abesibaphe ba divided bona ngokwabo babona inenge abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakho ukukhetha usukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition lebandla elinjenge EFF mhlawumbe ne MK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokhela DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayenza icoalition ne DA kuzothi ukuthi uvice president eANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident we DA ayibe uvice welisho thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayigqibela elephalaphala bangamplanela bayenza impeachment eParliament agcine bothiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesatshwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi beSouth Africa abansundu baprefer yona i-ANC ukuthi yenze icoalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC luse yi-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna uqala ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya ecourt ngoba i-MK ima ingaboycotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member ofParliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukukhokhela ilizwe kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inamba ezabe ikhona eParliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya ecourt i-court itsho kutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu wefu balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwanga obuzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama lezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfaka isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma kuthi awuhlangane labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda yikho esakusebenzisayo. Sokazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi, wami wayenza ngeWestchurch. Bayenza ngeWestchurch emphakamisa nge-cooking oil. Lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba le nkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha le nhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi ngamna thise for 5 days or 3 days kuya ukuthi ingane yangikhona sithwale njani. Njalo yena lo mthandazo siyabe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kuba khona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthathe phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota of vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo ingxenye abangaba labo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abantu adala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe bemnathisa imithi. Lokho kuyenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela-ke uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le-dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo. Kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda nje kuyabe kuliphoso. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephoso.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabubanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. Act 1, Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abachushisi bathi uTrump waqamba
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga ku bantu South Africa ukuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time behle bebakhiphe out. Njengoba manje beza ngena ku coalition, so next time behle bakhiphe out. Lamaye lama ruling party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba maye sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time behle bakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la sibusa ngenkani laphezulu.
Sonti into esingayazi sikhohle ngabazali bethu yabayi co-founder empilweni yethu singatuba bangahlala imlitha njalo azoguquzela inhliziyo zabantu bethu nami ngubaba ngisasebenza kwisifiso sami sokuthi abazali bami yabakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala eGoli behambela phezulu kodwa ikhohle ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunekanani okumsebenzi ungawuthola nokuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayithola kodwa sizanxusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza eGoli noma yilaphi bakhumbule emuva kunokuncane okutholayo hlamzele abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulwa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izinhlobo zabo
Studio 77 ngabe livuka njani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha nguJeff Chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngomumbu kuthi khona ukukulutshana sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje umyumbu akona ukuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona ukukulutshana sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba amagidi beselaleziko hashi siyabonga kakhulu
yesalibonani salibonani ku Studio 7 njani nonke zathi ngampunampu ngamafeature abantu bakithi especially bema ndebeleni I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje ngiyamavenda abantu bakuthatha njalo so laba abantu abavotela uCCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfake umuntu wakibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi kuphume umnanga kwakungena uChamiso ahambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi bekhomente lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo angithi so ezithina esitapoto zaphula komphakathi ithi kufanele sikhomente ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili not ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo-America ungabheka khona ngalo Republican nama-Anglican bayenza njalo I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi fanele bekhulekelwa amazi sibili begeza mina
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalo sitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubekise sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.